Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maniro kana kavatereri tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wemuvhuro gumiguru 31 2022 makatirira ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC City. Ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vatari kuitwa negovernment rikatarisa nebudget yeparty. Government kubatsa hakuna kana mari kugovernment ndokwatirikuisa samaoko edu nezvirongwa zvekuti nyika ibudirire kupfuura kuparty ndotokusiyai hakuna zvese zviri kutaurwa izvozvo.
Batori Zanu PF roramba kuti riri kushandisa mari yehurumende kutenga zvikakarara zvemotokari kubva kuAmerica. Asi vanopikisa vanoti
varikukwanisa kupinza mota munyika dzekukabina asi havasiri kukwanisa kutenga maambulensi anoraramisa vanhu zvipatara zvedu zviri kushandisa maambulensi ekuma1980
hurumende inoti hapana kudududza pakuvandudza mutemo wemashandiro emasangano akazvimirira oga kunyange hazvo zviri kushorwa nevanorwira kodzero dzevanhu munyika nekunze Ii ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutauriri webato reZANU PF vaChris Mutsvangwa vari kuramba mashoko ekuti bato ravo riri kushandisa mari yehurumende kutenga zvikakarara zvemotokari kubva kuAmerica uye kutiwo vakuru vakuru vebato iri vapure nyemba nemusana vachipuwa mari dzakawanda vanhu vakawanda munyika vachinonga svosve nemuromo. Bato iri riri kushorwawo nevamwe richinzi harisi kupinza vechidiki muutungamiri. Ngatinzwei hurukuro yataita navamutsvangwa tikatanga nekuvabvunza nezvevechidiki.
Aha, president havakati vapedza vakataura kuvaka utungamiri hwemusangano. Vari pakati tokuriita pakangodaidzirwa vakuru chete endi tinonyatsoziya nyaya yekuti vadiki vapinde onai zvakaitwa kucabinet. Cabinet yakapinda ya 1980 nevana vechidiki vakatowanda kupfuura vakuru saka hapana munhu ari kuziya nyaya yekuti vadiki vapinde nekuti vakadzi vapinde kupfuura vamunangagwa havasati vapedza kuvaka nhengo dzavo dzecentral committee saka ngatirege kuvaenderera pamberi nhengo dzavo dzepolitibiro ngatirege kuvaenderera pamberi tinofanira kuvamirira tivape nguva vaiti basa ravo nekugona kwavo
mubvunzo wekupedzisira vamwe vari kuti bato rinenge rine motokari dzakawanda kudarika maambulensi zviri kufamba sei ambasadi
maambulensi ibasa regovernment government iri kuita kuti ichaona iri kuita zvakawanda zvezvirongwa zvekuti nyika isimudzirwe tiri kuvaka mapower station tiri kuvaka maroads tiri kuvaka zvekuita mainvestment basa riri kuitwa negovernment rikatarisa nebudget yeparty government kubatsa hakuna kana mari kugovernment ndokwatirikuisa samaoko edu nezvirongwa zvekuti nyika ibudirire kupfuura kuparty ndotokuziyai hakuna zvese zviri kutaurwa izvozvo kuti tiende kunotsvaga mavhoti kuti rambe idziri muparty tinoda motikari ndazvo chinotanga ndechekuti maramba muri mumasimba here and mamechairman ebato akapiwa emadzimai nevechidiki vane kodzero yekutenderera kuti tiende kunowana vhoti ndatizakudaidza kune vanhu kuti vanotisapota topinda maelections towina hurumende yomuyo yedu yanyatsomira yakasimba tapedzana nochamisa saka tiri kutarisana nekuti toda kuvaka mavoters maelections ari kutera basa guru irori nhando rinotanga munyika kuti mave nekurongana pakati penyaya pane zvematongerwo enyika mukashaya kurongeka pamune zvematongerwo enyika munoenda kucivil war munoenda kumhirishonga izvizvi hazvikodzere kuZimbabwe ndosaka hapana chakashata kuti bato rive nemotikari kuti rifambise shoko repunduto riri kuitwa naamunangagwa pari nyaya yekuti dai nyika yaenderera pamberi kuti govenment isimbe ikukwanisa kuramba ichiendesera upfumi hwezimbabwe kwakanaka kwakajeka kwakapfuma
Mutauriri webato reZANU-PF vaChris Mutsvangwa vari parunhare muHarare. Sezvo chitema tisina divi ratinorerekera, tabatawo mukuru weCenter for Natural Resource Governance vachiongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vaFarai Maguhu.
Hazvireve chinhu kuti vati mari yakawanda kudaro iri kubva kupolitical party financing iri kubva kuhurumende. Kazhinji kacho mari idzo anopiwa ari maRTGS, atinoziva kuti haana value yakanyanya. Asi kana tichitarisa uwandu hwemota dzavakatenga, zvinoratidza kuti imari svinu uye iforeign currency, haisiri RTGS inotenga maFord Ranger aya. Saka imari iri kubva kuhomwe yenyika, uyewo zvekare imari iri kubva mumabasa ehukoronyera chikuru sei ekutengesa maminerali.
Mungapa muenzaniso here ipapo?
Ndofunga makaona kuti vanhu vakaita sana Scott Sakanya vari kuzikanwa nenhau yekuti vari kutenga goridhe, vari kuchera, vari kuita sei, vari mufundraising committee yeruling party. Saka ndivo vanhu vari kuunza mari ivavo, dzimwe dzacho dziri kubva kuzvicherwa zvinenge zvichiputiswa munyika zvisiri pamutemo. Chero vakati imari iri kubva kupolitical parties financing, still zvinosimudza mibvunzo yakawanda kuti saka zvinoreva kuti masanctions ndeenhema, hapana masanctions aripo, nekuti vari kukwanisa kupinza mota munyika dzekukambina, asi havasiri kukwanisa kutenga maambulance anoraramisa vanhu. Zvipatara zvedu zviri kushandisa maambulance ekuma1980, asi maofficials ruling ZANU-PF party vanopiwa motokari 4x4 every 5 years. Madzimambo vari kupiwa motokari every 5 years. Maservice chiefs vari kupiwa mota no one every 5 years. Saka zvinoratidza kuti hurumende yedu hainei nevanhu. Chinovakoshesa, chavanokoshesa ipower, kufadzana pachezvavo.
Totarisa imwe nyaya vamaguhu yekutiwo vamwe vanga vachichema chema kuti bato iri harikoshese vechidiki, nekuti vari kutiwo pakangodzorwa vakwegura ava mubato. Kunyange hazvo vamutsvangwa vachiti vamunangagwa vasati vapedza kuumba bato ravo kana kuti bazi ravo repolitibiro, vamwe vechidiki kuda vachazopinzwa imomo. Munoona sei nyaya yeutungamiri mubato reZANU-PF pachipiwa vechidiki mukana?
Ichokwadi kuti havakoshesi vechidiki, nekuti kana muchitarisa vanhu vakaita sana Patrick Chinamasa, vanhu vakaita sana Opa Muchinguri, vanhu vakaita sana Obet Mpofu, even wana Kemba Muhati, vanhu vanga vari mupolitics for the past 40 or so years, vari mumuparty mumastructures, vari muhurumende, hapachina maideas matsva havachauya nawo.
Mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vachitaura pari parunare kwaMutare. Bazi rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika nhasi raita musangano nevamiriri venyika kunze kuBulawayo. Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaFrederick Shava vati Zimbabwe yakwanisa kubudirira padonzvo rayo rekuti itange kudyidzana zvakanaka nedzimwe nyika. Vari kutaura mashoko aya kunyange hazvo nyika dziri dzakaita seAmerica neBritain dzichiri dzakatemera vamwe vatungamiri vehurumende zvirango, dzichivapomera mhosva yekutonga nedemo. Pamusangano uyu gurukota rezvemitemo vaZiyambiZiyambi vaudzawo gungano iri kuti hurumende haisi kuzodududza pakudzika mutemo wekuwandudza mashandiro emasangano akazvimirira oga, vachapomera mhosva yekudyidzana nekupa mari vanopikisa. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu richishanda nesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum vaWilbert Mandinde.
Inyaya dzinogara dzichingotaurwa nehurumende, nyaya dzisina hungoo. Mutemo wedu wepolitical party financing uri idiot. Pazvinhu zvakaita kunge izvozvozvo, kuti anenge aita zvinhu zvakadaro anenge apara mhosva. Ko, kana paparwa mhosva ngavasungeka nemapoka acho akazvimirira vari kuita izvozvozvo. Ichi chinongova chikonzero kuwanda nemunhu zvose zvinoitiwa nemutemo wenyika tirikubvinze kuzviriteedza panguva iyoyoyo. Hakuna zvakadaro zvakaitika. Chokwadi dai kuina zvakadaro zvakaitika, hurumende ingadai yakatomeka shuwa kuti vanhu vakadaro ivavo vasungwa. Kunangova kufungira kusina umboo mukati.
Ko zvavari kutaurawo kuti mutemo uyu wakakosha nekuda kwekuzadzikisa mutemo weFATF, unoona kuti hapana masangano akazvimirira oga anozogumisira oshandiswa nemasangano anopfurikidza mwero.
Ipa pari kusangano kwazvinhu zviviri. Tagara tina mutemo weMoneylaundering uyo unochengetedza nyika, unoita kuti vanhu vasauyise mari nenzira dzokukopokopo. Mutemo uyu wagara uripo. Izvi zvekunge mari dzemaNGO dziri kuuya nenzira dzokukopokopo iri yazo kunyepa. Tinoti ukatarisa mashandiro anoita maNGO, mari haingodyiwa kunge zvinotaurwa nehurumende. MaNGO anoauditwa nemaexternal auditors kuti mutowana mari, hunge vanopa mari vagutsikana kuti mari iri kufamba nemwero, iri kufamba zvakanaka and iri kupinda nenzira dzotenderwa nehurumende. MaNGO anosvinga mari yavo kwaaratidzepo, akasvinga mari pakutika mpema.
Asi chii chaitika semaonero enyu mutemo uyu ukavandudzwa sezviri kutaurwa nehurumende?
Mutemo uyu ukavandudzwa nenzira yauri kuita uchamanikidza kuti maNGO ese anenge asisiri more like non-governmental, anenge amagovernmental organizations akakaiswa nehurumende, ana registra hurumende, anoti mukaita zvakasikashandirwe nehurumende, anoti ndakukupisai, hamuchabvumirwa kuopareta.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu richishanda neZimbabwe Human Rights NGO Forum vaUbert Mandinde vachitaura vari parunare muHarare. Hurumende inoti kunyangwe hazvo chikamu chekutanga chekupa vana nhomba yechirwere chemheta makumbo kana kuti polio chakasvika kwagumvura yechikamu makumbo nezuro, ichaenderera mberi nekupa nhomba kune vamwe vakasaririra. Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Mutauri mubazi rezveutano vaDonald Mujiri vanoti chirongwa ichi chakafamba zvakanaka nyika yose, kunyange mvura yakanaya mune dzimwe nzvimbo yakakanganisa basa ravo zvishoma.
Tinotenda zvikuru Jena, mubvunzo wakanaka. Tinozviziva kwakubva pakaparurwa seveni kwezuku uno, vashandi vezveutano vangatamba mudzimba, vamwe vamuzvikoro, vamwe pamaketi, vamwe matara pamakiriniki. Tinoita kuti chirongwa ichi chakagashirwa zvikuru nevabereki kumatunhu akasiyana-siyana. Asi chinhu chakatikanganisa kuchena pane nyaya iyi ndechekuti pakazoropa pazuva nenyaya yemvura yakanaya uko nekukoko. Saka zvakatikanganisawo sekuziva kwako vaya vainge vachifambawo mudzimba katikati dhoo.
VaMujiri vanoti vachazivisa zvizere uwandu hwevana vose vakapiwa nhomba iyi mangwana. Mukuru anoona nezvekukurudzirwa kweutano kana kuti Health Promotion Officer mudunhu reMashonaland and West, Dr. George Kambondo, vanoti vakafadzwa nendima yakabatwa mudunhu ravo, kunyange vachiti matunhu akaita seSanyati neMhondoro akakanganiswa nemvura yakanaya. Dr. Kampondo vanoti zvikwata zvavo zviri kudonhedzera mushonga wenhomba kumatunhu madiki aya.
Dzimeja wanza akafikwa nemvura iSanyati neMhondoro, zvototi ikoko ndokwakanaya mvura yakanyanyisa, zvototi motokari dzanzi dzitodhibha sepenzi Friday.
VaKampondo vanotiwo vachashanyira zvakare dzimba dzavakanzwa kuti dzine vana vainge vachinzi vainge vamboshanya kune dzimwe nzvimbo nevabereki vavo vachiona kuti vapiwa nhomba iyi. VaKampondo vanoti nzvimbo dzakadonhedzerwa vana vakawanda dzinosanganisira nzvimbo dzekutengesera nemumakereke.
Especially mumatowni vanhu takatovawana kumamaketi. Kumamaketi kwakatoita vanhu vakawandisa. Ipamaketi kugadzema iyo.
Chiremba uye vari mumiriri wechinhoi muparamende Dr. Peter Matarutse vanochirongwa ichi chakabudirira nekuda kwekushambadzirwa nevanhu vasiri vezvematongerwo enyika.
Immobilization, Ministry of Health yagara ine ma structures ayo nenzira yekumobilize vanhu kuti vave kuzodaiwa nhumba. Saka apa zvakaitwa neministry pasina politics mukati. Saka zvofamba taxis dzinayo taita maEPI tichipinda mese makonde. Kuna manguru wa mnechi nemazimota egreen aya vanhu vachibuda. Saka basa rikapolarizwa zvofamba.
Kunyange vamudziri vati havasati vave neuwandu hwese hwevana vakapiwa mushonga wenhomba yekudzivirira chirwere chemheta makumbo, hurumende yainge yakatarisira kupa nhomba vana zvikamu makumi mapfumbamwe nezvishanu kubva muzana kana kuti 95% pavana vanodarika mamiriyoni maviri nechidimu vane makore mashanu zvichidzika munyika yose. Zviratidzo zvekuti mwana abatwa nechirwere chepolio zvinosanganisira kupindwa nechando, kuneta, kurutsa, kuoma kana kurwadziwa mutsipa uye kurwadziwa maoko nemakumbo. Chirongwa chekupa nhomba yepolio ichi chiri kuitwa pachiitwa mushandira pamwe nenyika dzinoti Zambia, Tanzania, Malawi neMozambique. Chirwere chepolio chakatobata vana kuMalawi neMozambique. Zimbabwe yakapedzisira kuita chirwere chemheta makumbo mugore ra1998 uye ikanza ina chirwere ichi zvachose mugore ra2005 nebazi guru reWorld Health Organization. Asi kunyuka kwechirwere ichi munyika dzakapoteredza kuri kutyirwa kuti kunogona kupinza nyika mudambudziko. Chirongwa chechipiri chekudzivirira chirwere chemheta makumbo chichaitwa kubva musi wa1 kusvika musi wa4 zvita. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri webato rinopikisa muBrazil vaLuiz Inácio Lula da Silva vakakunda mutungamiri wenyika iyi vaJair Bolsonaro musarudzo dzemutungamiri wenyika dzechipiri kana kuti runoff dzakaitwa nezuro. Mutungamiri wenyika yeChad vaMahamat Idris Deby vanoti vaJerome Huguenot vanogaro wekuFrance neAustralia kana kuti dual citizenship vanoshanda nesangano rinoona nezvekuchengetedzwa kwemhuka reSahara Conservation Fund vainge vapambwa nemusi wechishanu nevanhu vasiri kuzivikanwa vakasunungurwa nezuro. Hapana kujekeswa kuti vainge vapambirwei kana kuti pane mari yakabhadharwa here kuti vasunungurwe. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, gurukota rinoona nezvekudyidzana nenyika muUkraine vaDmytro Kuleba vashora zvikuru Russia nekuendera mberi nhasi ichibhomba magwenya emagetsi nemichina yekuchenesa mvura yekunwa munyika mavo. Vati pane kurwisa mauto eUkraine, Russia iri kurwisa zvinhu zvinobatsira vanhuwo zvavo munyika iyi. Russia iri kushorwawo neUnited Nations neRed Cross pamwe nehurumende yeAmerica nekuda kubuda kwayo muchibvumirano chekuti Ukraine itengesere chibage negorosi kunyika dzekuAfrica nekuAsia. Muchirongwa chatinotarisa nhau dzezveutano, vanhu vakawanda kudarika vaitarisirwa vakaungana pakirinika yemaziso yeSekuru Kaguvi iri pachipatara cheParirenyatwa Group of Hospitals muHarare nechinangwa chekuda kuvhenekwa nekuparwa tsanga dzemumaziso pachena sezvainge zvavimbiswa nehurumende. Chipatara chakavimbisa veruzhinji kuti vaizorapwa pachena kubva nezuro kusvika musi wechina. Rutendo Mawere anotipanyaya inotevera.
Pakaenda Studio 7 pachipatara ichi nemusi wesvondo, vanhu vanodarika churu chimwe chete vainge vatoungana vachiti kushaya mari ndiko kwainge kwapa kuti vatadze kuenda kunoparwa maziso kunyange zvazvo zvichivatadzisa kuona zvakanaka. Mutauriri weParirenyatwa Group of Hospitals vaLinus Dire vanoti tarisiro yavo yanga iri yekubatsira vanhu mazana mashanu chete zvichienderana nezvikwanisiro zvavo, asi vakati vose vakavhenekwa nezuro vachi vachaparwa maziso.
Uya vanhu vakawanda zvakanyanya kukufurigidza namba yatakatarisira. Isu takatarisira kuti kuchaoperatwa kusvika 500. Asi kutaura kune izvo mabhuku medu matove nevanhu vakutopfuura churu. Naizvozvo tichatopinda basa guru chaizvo rekuona kuti panopera 500 havachaoperatwa vese neurongwa hwedu. Asi vamwe vati 500 vachapfuura tichatoita urongwa zvepatsva wakuona kuti vese vaoperatwa. Hapana watinoda kuti timudzosere kumba asina kubatsirwa.
Ambuya Eusimwedzi vakabva kwaMutare vanoti kunyange vakafumo bata jonge muromo vakasvikoita munhu wechimazana mana.
Tinotoreka kufarira kuti uya henyu mutore yamutengi kuti uya henyu timurape mwakambozvione patina kumbozviona basi tinozvifarira ungareka kufarira zvakadai munonzode zvakadii.
Mumwe mugari wekuguruve vasibusiso kanye vanoti vava nemakore mashanu vasingaoni zvakanaka asi kushaya mari kwaipa kuti vagare havo nedambudziko iri.
Tinotikoshera chirongwa chakanaka zvokuti vatifungira nzira yakanaka kubatsira isusu tisina mari dzacho uyezve nokukura tikakura zvino kuti tive tinozobatanidza mari dzokunobviswa kumwe hakuzviite tinotokundikana.
Chipatara chinoti kuparwa tsanga kuchaitwa pachena vanhu vozozvitengera mishonga. Asi vamwe vakaita samai Tsitsi Mhango vati zvichanetsa veruzhinji kutenga mishonga sezvo vari kutotamburawo.
Zuva rako rikasvika iwe usina kukwanisa kutenga mishonga iyoyo zvavharana. Saka kubatsira kwacho apa kunenge kwahalf baked kureva kuti vazhinji vari panapa vari kuswererawo pano mahara nekuti zuva racho vamwe richasvika vasina kugona kuwana $50 yacho yekuita se yokutenga mishonga. Saka varidzi veprogram kana vari vanozozvinzwa izvi ngavaedzewo kuona kuti ngaatingove kubatsira kunobva kwangosvika kwekupedzisera.
Umwe chiremba aibatsira mukuvhenekwa kwemaziso Dr. Tendai Mutandwa vati zvakakosha kubviswa tsanga nekuti inotadzisa vanhu kuona zvakanaka.
Vanhu vakuru maonero anoita kuti vane tsanga kuona kwako kunoenda kuchidzikira mbichana mbichana kuti wangauchiona zvakanaka wotanga wakuona kunge zvinhu zviri kuita kunge zvine mute asi hazvioneki zvakanaka zvoramba zvichienderera mberi kusvika wasvika padanho rekuti hauchationi zvachose. Ukakaona zvadaro usaoni zvakanyanya unoda kuti uyeonekwe nemachiremba toita matest atotarisa kuona kuti tsanga itsanga here zveshuwa ende kana iri tsanga inogona kubviswa. Yakasabviswa tsanga unogona kutorasikirwa nekuona kwako.
Dr. Mutandwa vatiwo zvinotevera ndozvezvimwe zvinokonzera tsanga.
Pane zvirwere zvinogona kuita kuti munhu aite tsanga. Vanhu vane chirwere cheshuga vanoita tsanga much earlier. Munhu wakakuvara ziso yatoti traumatic cataract. Wakaita zvimwe zvirwere yatokana uveitis yekuzvimba kweziso munhu anogona kuita tsanga. And then mamwe mainfections anoitika mumaziso anogona kukonzera zvekuti munhu aite tsanga.
Vaimbo vagurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera vatiwo tsanga chirwere chinorapika asi vazhinji vari kupedzisira vaita mapofu nenyaya yekushaya mari.
Dambudziko ratinaro muZimbabwe ndirokuti vana chiremba ivava vashoma mupublic sector. Saka munoona kuti tine vanhu vakawanda vari kufamba vari mapofu maraini umu asi vachigona kuona dei vaiwana mukana wekubviswa tsanga. Ndosaka tichitenda vari kuita mafree eye camps iwaya. Vanobetserawo vashoma vanogona kubetsera asi vanhu vanosara vasina kubviswa tsanga vakawandisa chaizvo munyika. Ndosaka tichikurudzira hurumende kuti ngativandudzei bazi redu rezveutano tive nana chiremba vakakwana vanogona kugadzirisa zvinogadzirika zvigadzirike zvakaita setsanga vanhu vafambe vachiona.
Tsvakiridzo yaitwa nestudio 7 inoratidza kuti kubviswa tsanga muziso rimwe kunoda mari inotangira pamazana mana emadhora ekuamerica zvichikwira. Tsanga ndidzo dzinonzi dzinokonzera upofu pasi rose asiwo zvichinzi vazhinji vanozopedzisira vasingaoni vari munyika dzichiri kubudirira nekuda kwekushaya zvikwanisiro zvekuti vaparwe maziso. Ndakamirira studio 7 mara Rare ndine Rutendo Mawere.
Mm-hmm. munau zemitambo vanona nezvezvikwata zvenhabvu muzifa vaWellington Mpandare vanoti zvinosuvisa kuti chikwata chema Warriors chichange chisiko kumakwikwi e2022 FIFA World Cup achatanga kukata mwedzi uno. Vampandare vanoti sangano ravo neveruzhinji munyika vachange havo vachitsigira zvikwata zvemuAfrica zvakabudirira kuenda kumakwikwi aya. Zvikwata izvi zvinosanganisira mugroup A Tunisia, kotiwo Senegal, Morocco, Cameroon neGhana. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMavelas Mhlanganya uye navamupandare nezvenyaya iyi.
Chinhu chinorwadza kuti atisi ikoko yange iri shuviro yedu kuti tinge tiri ikoko nekuti kungokwalifaya chete kuenda kuWorld Cup unoziva kuti mari yapinda muhomwe ma12 million, so yaibva yachinja zvinhu zvakawanda pabhora remuZimbabwe. Asi patimu yatichasapota tinomhanya nezimuAfrica ndozvatinotanga kumhanya nazvo, kusvika dzese dzabuda ndopatichazotsvaga kuti okay yasara ndeipi yatingasapota. Asi pekutanga sekutanga chekutangisisa kusapota timu dzemuAfrica kusvika padzinogumira kufainal, tongomhanya nadzo kusvika kufainal, asi kazozorambawo tozoona dzinenge dzasara kuti ndedzipi dzatingasapota.
Afrika vamwe vanoshorawo ZIFA nemamwe masangano anobata nhabvu munyika kuti nyaya idzi dzebhora hadzisi kubatwa zvakanaka pari zvino.
Vanhu ivavo vari right pakuti kana tisiri kutamba zvakanaka timu isina qualified kuenda kuWorld Cup, vanhu vane kodzero yekushoropodza ZIFA nekuti tisu tinenge tichitarisirwa navanhu kuti tiqualify setim. Kana tikatadza kutora maplayers vamwe vakaona vanaris Nelson vari kugwesa zvibudza zviviri kwasina nezuro anova anoqualifya kutambira Zimbabwe, asiri kuuya vanhu vane kodzero zvakare kucriticisa ZIFA kuti aiwaka maplayers akawanda kuti kuAmerica tine maplayers ariko, kuUK tinawo, pasi rese tine maplayers ariko, ekuti isisu zvinhu zvedu zvikaiswa mugwara rakanaka tikakwanisa kuunza maplayers ese akatenderera pasi rese, Zimbabwe inofanira kunge ichikwanisa kukombita nemateams mahombe epasi rino.
Zvamira zvakadaro, pane zvamuchange muri kuita here seZIFA panguva iyi yeWorld Cup? Tinoona kuti dzimwe nyika dzine avanoti maviewing park nezvimwe zvakadaro kuti vanhu vaone nhabvu.
Pari zvinhu zvinganyepa, hapana kana zvirongo zviripo. Mushure mekususpenda kweZIFA neFIFA zvinhu zvakawanda zvakamira kubva kumafriendlies ati kuri kutamba zvokuita mapaki zvokuita izvi hapana. Vanhu vakaruza yatinoti interest muchirungu iyeye mubhora zvemunomo, vanhu vari kupfuurowa bhora zvisingaite zvokuti kuona maclubs ekunana EP vachitamba kudzoku, vanhu vanenge vakazara matv maweekends. Asi kuti kuwanikwe munhu munyika anoita izvozvo zvokuti maparks vamuri kubvunza izvozvo kunze kuti kana makambani amazo zvifungawo hazvitombeiri apa kuti nguva yatofamba hapana zvokutaurika izvezvemaparks.
Avo vanga vari vanoona nezvekufambiswa kwenhabvu munyika musangano reZIFA vaWellington Mpandare vachitaura naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7 vari parunare muHarare. Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nasi tiri kutarisa nyaya yechirwere chemhetamakumbo kana kuti polio. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-13860, 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 6175-7255 pashortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Bato reZANU-PF roramba kuti riri kushandisa mari yehurumende kutenga zvikakarara zvemotokari kubva kuAmerica. Vamwe vemasangano akazvimirira oga voramba zviri kutaurwa nehurumende zvekuti vari kushandiswa nehurumende dzekunze kuti vape mari masangano anopikisa munyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri, ndokusiyai muina Gainer Saidi munhau dzeIsindebele.
So
kuhisika disenda bako.